Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weProphetic Healing and Deliverance Ministries vaWalter Magaya vanobvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavari kupomerwa itongwe vachibva kumba. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inomisa danho rakanga ratorwa nedunhu reMatabeleland North rekudzinga meya weVictoria Falls. FC Platinum yotarisana nekusimudza mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weProphetic Healing and Deliverance Ministries vaWalter Magaya vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezveutano mushure mekuzivisa kwavakaita kuti vainge vawana mushonga unorapa chirwere chegomarara neshuramatongo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi pamwe nedzimwe dzanga dziri mumatare nhasi.
VaMagaya vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezveutano mushure mekuzivisa kwavakaita kuti vainge vawana mushonga unorapa HIV and AIDS wavari kudaidza kuti aguma. Mapepa asvitswa kudare anoti VaMagaya vakazivisa kuwana kwavanoti vakaita mushonga uyu usina kunge waongororwa namazvikokota munyaya dzezveutano sezvinodiwa nemutemo. Muchuchisi wenyaya iyi vaSebastian Mutizirwa vaudza dare kuti mapurisa akawana michina yekugadzirisa mishonga pamwe nezvinogadziriswa mushonga uyu kumba kwavaMagaya paakaenda kunoita tsvakiridzo yezvaitora nzvimbo ikoko mushure mekunge apiwa mvumo nematare yekunosecha kumba kwavo. Mutongi wedare amairumbidzai Mugwagwa vatura mutongo wekuti vaMagaya vabvise mazana matatu emadhora semari yechibatiso uye kuti vasavhiringidzane nevafakazi munyaya iyi. VaMagaya vanzi vadzoke kudare musi wa26 mbudzi 2018. VaMagaya vakashorwa zvikuru nevanhu vakawanda pamwe nevesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu. Avo vakati zvakaitwa navaMagaya izvi zvaizokonzera kuti vanhu vakawanda varegedze kunwana mapiritsi avo anozivikanwa nezita rekuti maantiretroviral drugs. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova mukuru weUniversity of Zimbabwe muzvinafundo leVinyagura nevamwe vavo vaviri vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo mukupiwa kunonzi kwakaitwa mamwe makambani mana basa paUniversity iyi. Amai Mugwagwa vati vaNyagura nevamwe vavo vabhadhare madhora mazana mashanu pamunhu ega ega semari yechibatiso uye kuti vose vasiye magwaro avo ekufambisa kudare vozodzoka kudare musi wa7 zvita. Gweta ravaNyagura nevamwe vavo vaWilson Manase vaudza Studio 7 kuti mhosva iri kupomerwa vatatu ava haina musoro.
Nyaya yanga iri mudare ndeyekuti pavange vachiita mabasa aiitwa kuUniversity vari kuquestiona maquotations aitorwa neDepartment of Works. Department of Works inotora maquotations kubva kune vanhu vakanyiregister kuUniversity kuti vachasupplya maservices kuUniversity. Zvino panenge pakazoita mamwe makambani anokwana matatu kana kuti mana akadzoka opiwa mabasa neunyanzvi hwawo hwekugona basa. zvino vapiwa mabasa aya zviri kunzi izvo vakashoiwa fever nekuti kana kuti vakapangidzwa fever yekuti vakapiwa mabasa akati wandei but hapana nyaya yekuti tingati vanyagura ndo vakange vachichuza vanhu zvinochuzwa neku Department of Works but zviri kunzi vanyagura ndo vaizo authorize kana kuti vaizobvumidza kuti makambani aya apuwe basa kana zvarikomendwa pasapa saka ndozvo vaunzirwa kudare kuti zvimwe vanhu vakai vaisenza vari pamwe chete kudzura mari kuuniversity but handifungi kuti mamirira zvakaita ndo chaiwo chaiwo zvichaoneka pakuparurwa kwemhosva kana zuva rekupinda mukoti rakwana
vanyagura vachiri mumatare zvakare neimwe nyaya yekunzi vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kuti vape mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe gwaro rechikoro kana kuti degree vasina kunge variendera kuchikoro zvichakadai mutongi wedare arambawo chikumbiro chekuti vatungamiri vezct hu vanomwe vabviswe muusungwa mushure mekusungwa kwavakaitwa mwedzi wapera pavaironga kuratidzira vachiti vaisafara nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi amai mugwagwa vati nhengo dzezct hu idzo dzinosanganisira mutungamiri wesangano iri vapeter mutasa nemunyori mukuru musangano iri vajafet moyo vanofanira kumira pamberi pedare vachipindura mhosva yavari kupomerwa sezvo vati zvinyorwa zvavakawanikwa vainazvo zvine mashoko akasiyana-siyana vanofanira kuzvitsanangura kuti zvaiva zvei ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi
zvichakadaro imwe nyanzvi munyaya dzehiv aids uye ichishanda neelizabeth glazer pediatric aids foundation muwashington dc dr roderick machekano vanoti hurumende inofanirwa kuferefeta vose vanotanga makereke sezvinoitwa kurwanda senzira yekudzivirira varwere kuti vasanyeperwa vachitengeserwa mishonga muzita rechitendero izvo zvinotevera kusungwa nekumiswa pamberi pematare kwavamagaya vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo inobata mishonga tanonoka wande westudio 7 abata dr machekano kuti tinzwe maonero avo
manzwira atiri kuita ndeyekuti vamagaya vanga vachitora mapiritsi anopuhwa vanhu vosanganisa naiwo mushonga wavo wavanoti vakaratidzwa izvo zvinhu zvine zvisiri pakumira pakanaka zvatingati zviri highly dangerous nokuti mishonga inenge ichipuhwa vanhu yemaARVs ine madosi ayo ari 6 ine macombinations ayo anofanirwa kupuhwa vanhu kuitira kuti zvishande saka munhu akazotora mishonga iyoyo akaisanganisa nezvimwe zvinoreva kuti haichakwanisi kuti ishande mashandiro ainenge ichifanirwa kuita and izvozvo zvinogona kukonzera yatinoti resistance virus utachiona huya hunogona kuzova resistant kumadrugs saka panogona kutozoita dambudziko rakakura nokuti kana virus rango ratova resistant haricharapika and rinenge raakutospreada
ko anenge awana mushonga waanofunga kuti unogona kubatsira vazhinji unozvifambisa sei kubva ipapo
panenge pachitoda evidence scientific evidence inoratidza kuti mushonga uyu uri kushanda then kana zvadaro izvo tichiongorora kuti hapana maside effects here hapana zvimwe mushonga uyu zvaunokonzera here zvingange zvanga zvisiri pachena saka mushonga ukange wakliwa kwese uko then mushonga unogona kuzoshambadzigwa kunzi paita mushonga pano unobatsira
hapana here mishonga inobva mumakereke mishonga inobva muchitendero
ine handina mushonga wandinoziva pari zvino unonzi wakabva muchitendero chomunhu uri kushandiswa hapana mushonga wandati ndaziva mishonga yese yatinoziva isu mizhinji yacho ndeyekuti inoitwa through scientific research handisati ndaona mushonga uno wakauya nechitendero but mukaona zvakaitwa navakagame kurwanda nenyaya dzemachechi people have to be very careful there's a screening yaakuitwa munhu angoti hanzi ndava nechechi yangu ndaakuita so and nedesperation yevanhu ka government has to protect the people that's where
vanga vari nyanzvi munyaya dzehiv aids uye vachishanda neelizabeth glazer pediatric aids foundation muwashington dc dr roderick machekano vachitaura vari parunare muwashington dc natanonoka wande westudio 7 Bato MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa rinonzi Ramisa Dano rakanga ratorwa nedunhu reMatabeleland North rekudzinga meya weVictoria Falls vaSomvelo Dlamini richiti kudzingwa kwavo kwakaitwa zvisiri pamutemo. VaDlamini vakanga vadzingwa mubato mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekukanganisa mashandiro ebato kuburikidza nekusatevera zvisungo pamwe nekuzvidza zviga zveMDC. VaDlamini vanonzi vakaramba kuteerera kurudziro yebato yekuti vakwikwidze mutevedzeri wameya vachisiyira chigaro chameya kune imwe nhengo yebato yaidiwa neutungamiri. Asi munyori mukuru weMDC vaDouglas Mwonzora vanonzi svondo rino vakanyorera dunhu reMatabeleland North tsamba vachirizivisa kuti rakanga risina kutevera mutemo pakudzinga vaDlamini mubato. Izvi zvinonzi ndizvo zvimwe chete kune mutevedzeri wameya weBulawayo vatinashe Kambarami avanonzi vakanga vapiwa mazuva manomwe kubva musi wemuvhuro svondo rino kuti vasiye basa kukundikana kwavo vodzingwa mubato. Asi dunhu reBulawayo rinonzi riri kuti zvarakaita zvose zviri pamutemo webato. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya yemameya.
Chiri kuitika nyaya dzemameya, pati yakasangana nemameya ikavataurira zviri kufanirwa kuitika. Pati yanga ine process yayakaita kuti mameya emaguta iwawo asarudzwe. Mameya akazopinda akataurwa navo nepati vakaudzwa zviri kuitwa. Maprovinces akapuwa zvekuita neorganizing vakaita izvozvo. Pane kuinterpreta kwemutemo kwakasiyana-siyana. Sezvamunoziva muorganization yakakura seino, mutemo unogona kuverengwa nekoko uchiverengwa nekukuku. Asi nyaya iripo sezvakataurirwa naPresident wepati, mumusangano munofanirwa kunge mune discipline, mumusangano munofanirwa kuitwa zvinenge zvataurwa nepati zvatinenge taudzwa nemaresident. Kana ivo vane zvavari kuda kuti zvitaurwe kupati, machannels ekuti vataure ariko, asi chinenge chakakosha ndechekuti munhu anofanirwa kunge achitevedzera gwara remusangano.
Ko vatiri kunzwa kuti vanga vambomiswa ivava vakudzoswa futi pamabasa pavo, zviri kureva here kuti musangano wanga wakanganisa?
Aiwa, musangano une maprocess. Kana munhu wamiswa according to the constitution, unokonfirmwa neorganizing committee. Organizing committee inogona kukonfirma suspension yako kuti uchaenda kuhearing uri pasuspension kana kuti unoenda kuhearing uri pabasa. Zvichidependa nekuti nyaya dzaunenge uchidhila nadzo dzinenge dzakamira sei nemalocal conditions anenge ari ikoko. Asi kana wazoenda kuhearing ndo panozobuda nyaya kuti ichafamba sei.
Saka zviri kurova here kuti meya ivava vachazoendeswa pamberi pedisciplinary committee yamuri kutaurai kuti zvichemo zvavo zvinzwikwe?
Kana uchinge wasuspendwa kuboka redu zvinoreva izvo kuti uri kuinda kuhearing.
Saka ivo kansela Dlamini vekuVictoria Falls vatodzoka here pabasa?
Chiripo ripo ndechekuti communication yesuspension inenge iripo, vanomirira communication yekuorganizing committee. Communication yekuorganizing committee ndo ichavaudza ivo kuti vachange vari pasuspension vari pabasa here kana vanenge vachiri pasuspension vasiri pabasa. Saka pari zvino tichazokomenda kana ndava neshua yekuti communication yacho iyoyo yava mumaoko mavo. Havanganzwi communication inenge yabva kupati mumasaisai.
Avanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyoro yenyu ichange ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Video yaiswa padande mutande muChina inoratidza muchairi webhazi achirwisana nemumwe wevanhu vaive mubhazi iri. Izvo zvave kunzi ndizvo zvakakonzera kuti bhazi iri ridone kubva pazambuko mukutanga kwesvondo rino. Tsaona iyi yakaurayisa vanhu 15 uye mitumbi yevanhu 13 yawanikwa. Sangano reRed Cross rinoti zviuru zvezvizvarwa zvekuDemocratic Republic of Congo zviri kutambura zviri pamugano wekupinda mukamako, vazhinji vavo vachitambura kuti vayambuke. Vanhu ava ndevamwe vezvizvarwa zveDRC 300 ezviuru vakadzingwa kuAngola mwedzi wapera. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekudya reWorld Food Program ratanga kubatsira vanhu muZimbabwe vanosvika zviuru 430, asi richitarisira kuti vanhu vanosvika mamiriyoni 2 nezviuru 400 vachada rubatsiro zvikuru kumaruwa. Mumiriri weWFP muHarare vaEd Raw vanoti vari kutanga nekupa vanhu vanosvika zviuru 130 uye vawana mari inosvika mamiriyoni 22 emadhora kubva kuAmerica. Asi huvandu hwevanoda rubatsiro hunowedzera kubva muna ndira kusvika muna kurume. Nyanzvi dzezvemamiriro ekunze dzinotiwo dziri kutarisira kuti vanoda kubatsirwa vachatowedzera kudarika apa, sezvo gore rinouya nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nenzara zvichikonzerwa nemhepo inonzi El Nino. Kuti ibatsire vanhu vanotidarike miriyoni imwe chete, WFP inoti inoda mari inosvika mamiriyoni 13 emadhora pamwedzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mugari wekugokwe vatapiwa chuma kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu mudunhu ravo.
Kuno kumunoona chinoitika ndiri iri kuno kwatinodorama kuno kuti kunodori nenzara nezvikamboiti chiro kune vari kuti kune zvekunyogwa izvi zvekutoti kuri kunzi kuri kunyogwa kwanasabhuku kwacho hatitombokwanisi kukwana tose ivo vanenge vandi vazhinji vacho vanongotokoketa naivo voga zvinova zvinofamutoti isu vazhinji chake chako tezi totambura nekutoti izvo chere kuti titi tinorarama kuno kutinorarama nokuti titengese tichitengesa muriwo tichiri muriwo tichidyazve magadheni ndo zvinhu zvinototipa kuti tirarame kuno pasina izvozvo hapadorina izvokutaka kuti inde mumashopu kwacho zvinhu zvacho vadokwira hapana chatichararama nacho nekuti izvozvo izvi tinotorarama nei.
Saka kana muchiti vanonyorana vega ndivanani ava, zvinenge zvichifamba sei pachikafu ichi?
Pachikafu ichi ndechekutoti munozvazvinoitandirikuti izvozvo izvi nhasi ndina takataa inini anini pacha zvandini ndakutaura chokwadini hamunoti political active zvokutoti ndati ndotori ndichirarama munzimu mandiri ndebatoka. Saka mai chinoreka ndoti kana muchinzi kuri kuenda kuno kuogoka nomali kuno kumashabhuku anenge ari kuno kanenge achinzi anotongwa nemusangano wezanupiefu. Saka manje chinoreka ndoti pakutongwa kwaunoitwa nemusangano wezanupiefu vanenge vachitoa kuti iwo active ende pamusoro pazvo ini mai ndee ndiri mumunhu wototi handitombokwanisi kuti ndive neiko kunoda kuti dzimungwa ndinoda kuti tikada kuti titambe bhora ka uchaichairo ka muraimika ndire kuti tinongotamba kuya asi tichidzokera kumbonowana pamba pane zhara. Saka ndodi saka ndinongosiyana nazvo zvizhinji zvinei zviitwa zvazvo ndizama kutaura zvekurimawo muriwo ndidaro ndichitengesa kana kuri kuya kana vazviwana zvinei zvabuda vokuya ivo ndi vanongozviwana voga isati zviwani.
Saka vanhu vanenge vachibatsirwa nerubatsiro rwei chaizvo, chii chavanenge vachinyorisa kuti vapiwa?
Izvozvo izvi kunoku kune madhona ariko but chinoitika ndechekuti pamadhona acho ipapo vanogona kungodedza kuti tinoda vanhu 4 kana kuti 3 apo isu kataa kuti mazivhilegi mamwe itatu ogara anenge ane misha kana 100 saka unokwakunyogwa papo unonyogwa panhamba ani pamwe uri panhamba 50 kazi zveni.
Matiwo, chikafu chiri kudhura muzvitoro muri kutenga zvinhu mari zvakaita semafuta ekubikisa zvakaita seshuga nemunyu zvamunoshandisa mazuva ese?
Kana kuri kunoku bhotoro nari 2 liters zvino kunodori pa$15 bhagedhi recho pagorodho ri paiko zvinora kuita $5.50 kana iri shuga chaivo chaiko iko zvino kubva nezviro nanhasiso mapisira zviri kutoita iko zvino zvadova pa$5 chinzwa kunoku ichadova kuita $8 nekuti vanenge vachita vachiti necho kachiodhawo kunevedzimota vanenge vachiya nacho.
Munotenga sei? Vari kubvuma kuti mushandise zvana ecocationana 1 wallet here?
Izvozvo chinoitika ndechekutoti kana vakutoda izvozvo izvozvo vanokuudza kuti iwe wedzera mari nokuda kuti isu pachezvedu patinonoishandisa tindakoteta inobatiwa.
Mugari wekugokwe vatapiwa chuma vachitaura vari parunare vari kugokwe kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kutaurwa pa social media nevateereri ve Studio 7.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei nhasi tanga tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa vaWalter Magaya, mutungamiri wechechi ye Prophetic Healing and Deliverance PhD, avo vabvisiswa mari yechibatiso inoita mazana matatu emadhora pamhosva yavari kupomerwa yekutyora mitemo inobata mishonga inorapa. Apo vakati vakawana mushonga unorapa iwo gomarara nechirwere cheshura matongo cheHIV nemushonga wavo unonzi aguma.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura Lilian, ndiri kuCape Town.
Taurai tinzwe.
Ndikuona kuti inhau yekuti vanhu vatoda kupa Prophet Magaya mukana. Nokuti you never know, maybe it works. Saka zvekuti vatange kumusunga nezvimwe zvakasiyana-siyana, I think hazvizvinhu zvinenge zvakanaka. Ndomaonera ndinozvita, because I think pane mweya wayo wekungoti vanhu vatema tinogirisirana. Zvakafanana nekuti pane mushonga hobo inoshandiswa nemachina mumashopu. Hapana kana munhu anombobvunza kuti zoni mushonga uyu wakazoitwa sei, wakazoitwa sei, asi tinongotengeserwa mishonga ine maside effects akawanda inotikanganisa. Asavabvunzi, asi nekuti zvawanikwa nemunhu mutema Magaya vaakuzviita zvinhu zvakaita. Inini ndinotenda kuna Magaya, but ndinovanga akakanganisa futi, nokuti aifanirwa kunge akatanga aona vanhu vehealth vakuru vegovernment achanga avaapproach atava navo. I think zvaive zvinhu zvaigona kubatsira.
Muri kutaura navabhanda vari kusouth africa uko. Haiwa, ndinotenda nokuwana mukana wekupinda muchirongwa nevose vakateerera ndinovakwazisa. Nhau yakaitwa iyi navamagaya iyi handizivi kuti muprofita wavaitaura nawo muprofita werudzi vana naJeremiya, vana naIsaya here, ndavanani? Uye nebhaibheri ravanoverenga shoko ramwari haritendere kuti ringoenda kunoshambadza kana wapiwa simba rakadaro. Simba iro rega nechipa charo kana uchinge waripiwa namwari rokuporesa zvirwere kana reinei rega rinoziratidza riri kuti uri shambadze iwewe. Bhaibheri rinobva rati vachavako maprofita enhema. Izvi zvakaitika 2000 ago. Mukati maumu vanenge vakapfeka bhachi terehwai, asi mukati mavo mapera anoparadza. Muchavaona nezvibereko zvavo. Ndozvibereko zviri kutongwa nebhaibheri. Ndinoshamisa Jesu wakarapa vanhu, mukadzi akarapwa ndiye akatozoenda achishambadza kuti inini ndaiye ndichibuda ropa asi rakamira onai o. Zvaitwa nehurumende zvakanaka chose. Izvozvo zvokuti vanotora vanofanira kubvunzurudzwa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, mashoko atichangotambira anoti mutungamiri weZifa waPhilip Chiangwa nemutevedzeri wavo vaOmega Siwanda vari kupinda musarudzo dzesangano iri musi wa1 zvita vasina anopikisa. Izvo zvinotevera musangano waitwa neZifa Elections Committee iyo yati waFelton Kamambo avanga vachida kukwikwidzana navaChiangwa avakodzeri kumira musarudzo iyi. VaChiangwa navaSiwanda inhengo dzezano PF muNational Assembly. Zvichakadaro, chikwata cheFC Platinum chatarisana nekusimudza mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mukombe weCastle Lager Premier Soccer League uchange uri munhandare yeMagla Stadium kuzvishavane nesondo, apo FC Platinum iri kusangana neShabani Mine mumutambo ungangobuditsa shasha yenhabvu yeZimbabwe yemwaka uno. FC Platinum iruda point imwe chete kubva mumutambo uyu kuti isimudze mukombe zvekare, sezvo yakasiya ngezi Platinum Stars nemapoints mapfumbamwe. Kwasara mitambo mitatu chete kuti makundano emwaka uno apere. Pari zvino kugona kunenge kudada ine mapoints makumi manomwe nerimwe chete, ichiverwa nengezi iyo ine mapoints makumi matanhatu nemaviri. Mumwe muteveri wegona kunenge kudada vatondera ishava vanoti vave kutogadzirira zvecup Champions League, sezvo mukombe wemuZimbabwe vatotora.
Aiwa, isusu zvatovharana ende isusu tototarisira kuti tautoenda kunotamba kucup Champions League, because Shabani hatitoiona sevokovha ende hani matambiro atiri kuita aka hatizvibvunzwe, tatopedza madhiri kudara.
Asi murairidzi weShabani vaAlexio Zingoni vanoti VFC Platinum vasa farisise. Zijoni anoti kunyange hazvo chikwata chavo chakabuda muPremier Soccer League vanoda kupa vatsigiri vavo mufaro mazuva ano ekupera kwemwaka wenhabvu.
Tinoda vagari vedu vemuno muhoshavane titaude titi game ready to excitement rinakidze kuti vese vanogara vachirangarira kuti gore rakareleketwawo Shabani last game ravakatamba neFC rakanakidzawo.
Ngezi Platinum Stars iyo iri kusangana neBlue Chiefs Baobab Stadium iri kutarisira kuti FC Platinum ikatsvedza paShabani hondo yemukombe inoenderera mberi. Ngezi yadonedza mapoints akawanda mumitambo mina yavatamba yakateverana. Asi murairidzi wavo Clifton Kadurira anoti paBlue Chiefs vari kutora mapoints ese matatu. Panguva iyo FC Platinum nengezi dziri kurwira kutora mukombe, zvikwata zvemugweru Netroad nechapungu zvakasonana pahondo yekuchengetedza nzvimbo dzavo muPremier Soccer League. Netroad iyo ine mapoints makumi matatu nematatu iri kutarisira kuti chapungu icharohwa neZPC Kariba iyo yokunda Rentals kuti idzikise musiyano wavo kusvika papoint imwe chete. Pari zvino chapungu ya Netroad nemapoints mana. Blue City, Mutare City Rovers neShabani Mine dzakatobuda kare muPremier Soccer League. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Chicken Inn versus Black Rhinos, Yada versus Blue Chiefs, Nesondo Mutare City Rovers versus Cape United, Highlanders versus Harare City, Dynamos versus Triangle. Chikwata chichatora mukombe wePremier Soccer League chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCup Champions League pamusoro pemari inoita iyo zvuru zana zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa mhosva iri kupomerwa mutungamiri wePhD Ministries waVolta Magaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weprophetic healing and deliverance ministries vaWalter Magaya vanobvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavari kupomerwa itongwe vachibva kumba. MDC inotungamirwa navanelson Chamisa inomisa danho rakanga ratorwa nedunhu rematevereland north rekudzinga meya weVictoria Falls. FC Platinum yotarisana nekusimudza mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 kulwezi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli wenkonzo eye Prophetic Healing and Deliverance PhD umnumzana Walter Magaya uhlawuliswe amadola ngamakhulu amathathu esibambiso sebayi ecaleni aletheswayo elokwephula umthetho oqondisa ukuthengiselwa kwaZulu imithi yokwelapha. Ibandla le-MDC kusigaba sakobulawayo lithi lokhulume ngesinqumo salo sokuthi umsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Thina Shekambarami kufanele achiyele ukhansila Mlando Ncube isikhundla. Kuhlelo Woza Friday silomhlabeleli weZimbabwe ohlala kwele South Africa uqhizo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umprofeti umnumzana Walter Magaya owensonto ye-Prophetic Healing Deliverance ubemiswe emthethwandaba lamuhla isetheswa icala lokumemezela ukuthola umuthi wokwelapha umkhuhlane wengculaza lemvukuzane. Umchuchisi umnumzana Sebastian Mutiziriwa utshele umthethwandaba ukuthi amapholisa athola amasamanisi okuguduza endlini kaMagaya, athola imitshina yokulungisa umuthi uMagaya awuphe ibizo lokuthi i-Aguma. Umanji unkosazana Rombitsayi Mogwakwa uphe uMagaya ithuba lokuhlawula imali esibambiswe ngamadola ngamakhulu amathathu, njalo waziwa ukuthi waziswe ukuthi uzamela phenduka emthethwandaba mhlaka 26 kuyonale inyanga ukuzothoniswa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gando Studio 7 uxoxe lomfundisi Ray Motsi owensonto ye-Baptist Church ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Engabe phambanisile nxa ukuthi khona akala ulwazi olugcweleyo ngakho akhuluma ngakho kumbe ngomuthi wona lo athi yena ulawo. Ngeke kungena singathi thina ubufakazi obugcweleyo ngawo umuthi wangukhona. Uyabe uphambanisile ngoba uyabe ukhohlisa abantu phela.
Kodwa khona kuyayenza yini ukuthi umuntu ongumfundisi olikholwa onjengawe ahlanganise imithi ayelapha abantu njengalokho akutsho ukuthi kwenzile yena uMagaya?
Akula problem ukuthi kufana vele lokuthi umuntu ungahamba kunika imali umuntu ukuthi athenga umuthi. Umuthi ngumuthi. Into esiyazisebenzisiyo thina abakholwayo izinto ezamadlozi ezokuvukelwa nokudinga eminye imimoya ukuthi isinike imithi. Xa ukuthi ngumuthi vele owaziwayo njenge umringa ukuthi umuntu engathatha amahlamvu afake kuporridge kuyasiza. Akula problem. Iproblem ukuthi khona nxa usuphuma wena uzenza umfundisi kodwa usuphuma usuyodinga ezinye izinto ngaphandle kwechechi ezingani vele zokholo ezingasiza abantu ukwehlisa abantu njalo akulunganga. Thina abafundisi sikutsho khonokho.
Kodwa bona bakhona yini abafundisi lamaprofita atshela abantu okungayisikho ethandazela amanzi esithi bazasila bengasoze basile? Baningi yini?
Baningi vele ngoba isikristu lesifundisi sesithathwa njenge umsebenzi kumbe indlela ekuthola ngayo imali. Manje thina abafundisi nxa singakhulumi ngakho akula omunye ozakhuluma ngakho ngoba lokhu kubi akulunganga. UNkulunkulu uzabajezisa abantu abayenza khonokho kumbe amaprofethi amanga. IBhayibheli lithi wena uNkulunkulu uzabajezisa ngamanga abo akulunganga lakho.
Lo ngumfundisi Ray Motsi owesonto ye-Baptist Church ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukusenjalo asizweni kokunye okuphume ekuthethweni kwamacala kweminye imithethwandaba eHarare.
Owake waba nguVice Chancellor wekolitshini ele University of Zimbabwe uSkwica Mfundo Levi Nyagura umiswe phambi komthethwandaba labanye ababili besetheswa icala lokusebenzisa izikhundla zabo ukuqhuba imisebenzi yamakhontrakti kwamanye amakampani okungekho emthethweni. uManji uNkosikazi Mgwagwa uthi unyakura labanye bakhe kumele bahlawule amakhulu amahlanu amadola emuntwini ngamunye yesibambiso sebail ukuze bathoniswe bevela emakhaya abo njalo baphenduke edale mhlaka 7 zibandlela 2019. Igqweta likanyagura labanye bakhe umnumzana Wilson Manase utshela iStudio 7 ukuthi icala eletheswa abamelayo kalilakhanda. Unyagura ulelinye njalo icala elisemthethwandaba eliphathelane lokuthi wasebenzisa njalo isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo ngokunikeza isicoco sedoctorate kumkakhe kowayengumongameli welizwe uNkosikazi Grace Mugabe engenzanga izifundo. Kolunye njalo udaba obelusemthethwandaba uManji walele ukukhululwa kwenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi eZCTU ebotshelwe ukuqoqa ukutshengisela kokukhonona ngesimo esiselizweni ikakhulu kwezenotho. UMagwagwa uthe amalunga aweZCTU agoqela umkhokheli wayo umnumzana Peter Mtasa lo mnobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo kumele bamiswe phambi komthethwandaba bechasisa lokho abetheswa khona njengoba kulobufakazi bamagwaliba abatholakala belawo ayemumethe okungachotshozela uZulu ukuvukela uhulumende. Akubizwazwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Ibandla le-MTC kusigaba sakobulawayo lithi lilokhu lime ngesinqumo salo esokuthi umsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Tinashe Kambarami kufanele achiyele ukhansela Mlando Ncube isikhundla ngoba kwakuvele kungafanelanga asithathe. Lokhu kulandela imbiko ethi unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Douglas Monzora uthi izigaba zama-provinces azilamandla okuxotsha ilunga esikhundleni lingakahlaliswa ku-disciplinary committee. Isiphathamandla saleli bandla isibona ngeziphathelane lamakhansili umnumzana Cecil Zwidzayi ulobele isigaba sakobulawayo incwadi esazisa ngokuthi umnumzana Kambarami achiye lesi sikhundla. Umabhalane wesigaba sakobulawayo kuleli bandla unkosazana Sifosisiwe Adams waselobela umnumzana Kambarami incwadi ekuqaleni kwayonale iviki emazisa ngalokho. Umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini wathathelwa inyathelo elifanayo utshele iStudio 7 ukuthi kakemukeli incwadi emazisa ukuthi usengabuyela esikhundleni sakhe njengalokho okuphuma kweminye imibiko. Abanye abamiswa umsebenzi ngamakhansila ambalo aleli bandla kanye lomeya weChegutu. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi isigaba sakobulawayo salandela umthetho webandla.
Xa engabizemanga nge-7 days sesizalandela i-processes ke zebandla ezichasiswa ngunobhala jikelele ukuthi thina njenge-province sesizarekommenda kwi-National Disciplinary Committee ukuthi kuthathe amanyathelo ngalowo council owazanga resign esimtshelileyo ukuthi ka-resign. Yikho-ke ama-processes atsho asezaqala. Akulanto esitshintshile eguqukileyo hatshi lokho kufanana lendlela esakufaka ngayo ukuthi simpha 7 days ukuthi ayehle ekubeni-ke ngumsekeli kasodolobha.
Unobhala jikelele umnumzana Monzora kakwazi ukuthi kwenzakalani.
Unobhala jikelele uyakwazi konke okwenzakalayo kodwa-ke kungumlando wakhe kungokunye kwemisebenzi yakhe ukuthi akhumbuze inhlanganiso-ke ngesisekelo sebandla ukuthi kuhambe ama-processes ebandla ahamba njani. Yikho-ke usikhumbuzile-ke lathi ukuthi hhayi linanzeleleke lina lixotshe muntu kalithini kodwa-ke liyarekommenda ukuthi umuntu axotshwe xa kuyukuthi siphambanise. Ule branch disciplinary committee, ward disciplinary committee, district disciplinary committee, provincial disciplinary committee le-national disciplinary committee. Yikho-ke thina kungahlala i-disciplinary committee lapha sesizakarekommenda-ke kwi-national disciplinary committee-ke ukuthi lowo muntu-ke ngasuspend umbe kaxotshwe enhlanganisweni ngoba engalandelanga isinqumo sebandla. Ngoba singakhangela-ke i-national yiyo yathoyo yakhethayo ukuthi umsekeli-ke kasodolobho kumele kube ngubani, ekusiyo province. I-province ke ilandela isinqumo esavela ku national yithe kumele sibone ukuthi leso sinqumo siya implementa ngoba lo councilor usesigabeni sethu ku province yethu yakobulawayo yikho ke thina ke simbhalele leyo ncwadi ukuthi hayi ndoda zehlele wena nxa ungafuna ukwehla sesirecommenda ke unational disciplinary committee ukuthi lowo muntu kanjani amiswe kuba lilungu lenhlanganiso
ngezinye indlela akulakuxabana lapha kumbe ukungazwisisani kubandla
hayi akulakuxabana ngitho sikhuluma nje ilanguage efana nayo sihlabela ingomanye kodwa ke bese sishiyana ngokuthi ke amavesi angikhona kambe sifika sime njani lapha senze njani unobhala jikelele ngibona ngani nje okwakhe kukhumbuza okwethu umnumzana Gambarami sesimkhumbuzile samtshela ukuthi ndoda yehla kuleso sihlalo nge-7 days mazezihlele yena voluntary angayala-ke ukwehla-ke yikho-ke sesi-activate-a-ke ama-processes okuthi-ke aye ku-disciplinary committee ka-suspend axotshwe lawo ama-processes sizalandela ngendlela okubekwe ngayo ngunobhala jikelele
lo ngumnumzana Edwin Dlovu umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo asenelisanga ukuxoxa lo mnumzana Mozora ngalolu daba njengoba ucingo lwakhe belungangeni Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamuhla sikhangela udaba lwecala eletheswa umfundisi Magaya wenkonzo ye-PhD lapho athi usethole umuthi wokwelapha imvukuzana lile ngculaza. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uMike Pompeo uthi akusensuku zajalwa ukuthi ilizwe lakhe lithi sezijeziso zenotho kulabo abalomlandu wokulaya ukubulawa kwentatheli izindaba yakwele Saudi Arabia obulawelwe esigodleni someli weSaudi Arabia kwele Turkey. Inkulungwane lenkulungwane zezisebenzi zenkampani yegudu ziphume emahofisini zikhondona ngokungaphathwa kuhle ngumqatshi ikakhulu ekuhlukuluzweni kwezisebenzi zesifazana lapho ziqonyiswa ngezesilisa okungelanhlonipho. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu abanjenge-Catholic Commission for Peace and Justice ebandleni le-Roman Catholic bathi bakhathazekile ngesimo esiselizweni lapho iningi eliqhubeka lingezwani kulokufuthelana lokungathembani okwenza ilizwe lehluleke ukuqhuba inhlelo zentuthuko. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-CCJP bathi lokhu ukungezwani kuvezwe sobala impumela yokhetho lukamhla ka-13 Ntulikazi la kunhlangothi zonke zempilo kusukela ezigabeni abasakhulayo abahlala emaphandleni lemadolobheni kanye lokuxhasana ngemihlobo. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ku-CCJP umnumzana Paul Mchena ulandisa ngokukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni.
There's need to actually put to functionality particularly the commission of national peace and reconciliation. It should now
kumele isebenze ngokufaneleyo likhomishini ye-national peace and reconciliation eyabekwa ukuba ilungise indaba zokuxabana kwabantu elizweni. Kumele likhomishini iqube umsebenzi wayo ngokufaneleyo ukuhlanganisa la maqembu abantu alokhe bephathekile ngemva kwezehlakalo ezaba khona kusikhathi esedlule. Thina njengabezokholo sikubona kumqoka ukuba zidingwe indlela zokwenza kube lokukhulumisana ngalezi zehlakalo, kudingwe indlela zokulungisisa konke okuhluphayo phakathi kwethu endaweni yokuba abantu baqhubeke bedonselana. Sikhona ngempela isizathu sokuba kuxoxisanwe aphole lawo manxeba asebantwini.
Yeah, as we can see the nation is wounded.
Okhokhela inhlanganiso ephatheke emikhankasweni yokufundisa uZulu phezu kwesisekelo sombuso eye hashtag this constitution. Unkosazana Abigail Mupambi uthi inkinga elizweni kuba uZulu elokhe ekhangelele kunkokheli yezombusazwe ukuba kube yiyo ekhokhela kwezokumanyaniswa kwabantu.
Uzathola ukuthi asisela way forward ngaphandle okukhangelela ukuthi kambe ulida bani uyavuma yini ukuthi kube nje, kumbe ulida bani oyibandlela ithize uyavuma yini kumbe uyala yini. Sesikunanzelele ukuthi abantu yibo kumele bathathe leadership ukuthi mase sithe safike endaweni ezinje ilizwe kumele liqonde ngapi.
Okudingakalayo elizweni Umphambi ethi uZulu weZimbabwe kumele yakhulumisane ukuqeda lokhu kungezwani elizweni.
Uzabona ukuthi MDC yiyo ekhokhelela esingathi khona the most economically active councils in the country, amakhansili onke emadolobheni. Sesikangele iZanu PF layo ilamakhansili emaphandleni ibuye njalo ibe lo president kustate house. Asiboni thina inidi yokuthi ube nomunye kumbe ongehluleki ukuthi akhulumisane lomunye. Sifokase ngokuthi thina silungise izinto ezihlupha abantu abeZimbabwe.
Abezokholo kanye labenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bathi ngoba ukube lokhe kudonselanwa abantu beqinisa amakhanda besima ngalokho abakholwa kikho kungasizi lutho. Bathi lokhu kwenza ukwaZulu elizweni kuyikho kanye osekubangele lesi simo ilizwe elikiso kwabuyisela muva intuthuko uqobo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumemvis Gama.
Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMatinda Ndlovu uthi uza kupha ithuba abanye abadlali abangajwayelanga ukudlala ukuba batshengise italenta labo kumidlalo emithathu eseleyo kusizini yalonyaka. Intatho yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Matinda utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba iqembu le-Highlanders alisekho kumncintiswano wokuphakamisa inkezo, ikanti njalo kalikho engozini yokugunyulwa kwisigaba saphezulu, okuyinto empha isibindi esokuba adlalise abadlali abangavamanga ukudlala ukuze batshengise ukuba kumele bayale belokhu beyingxenye yaleli qembu.
Kusele 3 games and those 3 games labanye ababengadlali kumele sibandikitsha zamfundi kona next year uzotora kati umdrophe njani engamdlalisa kumele adlale la etshintshe izinto i-opportunity.
Imidlalo yenguqu yesigaba seCasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamaviki amathathu lambili kule mpela viki, njalo iqembu le-Highlanders lizadibana lele Harare City ngensonto enkundleni Papa Fields. Kodwa yona imidlalo iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu le-Yadala lizadlala lele Bulawayo City enkundleni yeRufaro. Iqembu le-ZPC Kariba lizadibana lele Chapungu enkundleni yeNyamunga. Iqembu le-Chickenini lizemukela ele-Black Rhinos ngaseLuveve, kuthi ele-Nitroot lizajana lele-Randalls ngase-Ascot. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu le-Mutare City Rovers lizadibana lele-Capes United ngaseVengere. Iqembu le-Shabani Mine lizadlala lele-FC Platinum ngase-Maclass, njalo iqembu le-FC Platinum lidinga umklomelo wodwa nje kuphela kulomdlalo ukuba lihle liphakamise isicoco seligi. Iqembu le-FC Platinum lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa lanye, kuthi eLenkezi Platinum elisendaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi ayisithupha lambili, okutsho ukuba eLenkezi Platinum lingenelisa ukubuthelela imiklomelo engamashumi ayisikhombisa lanye kuphela loba linganqoba kwimidlalo yonke emithathu eliselelayo. Iqembu le-Dynamos lizemukela iqembu le-Triangle ngaseRufaro, kuthi iqembu le-Ngezi Platinum Stars lizadlala lele Bulawayo Chiefs ngase-Powerpump. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu inhlanganiso ye-Premier Soccer League sikhuphe umbiko ukuba umdlalo wefinali yomncintiswano walo nyaka wenkezo yeChibuku Super Cup oza kuba phakathi kweqembu le-Triangle le-Harare City uzadlalelwa enkundleni yeGibo ngomgqibelo omhla zilitshumi kunyanga kaLwezi. Kusenjalo, iqula elibona ngokuqhutshwa kokhetho lokudinga inkokheli yentsha yenhlanganiso yezifa selikhuphe umbiko othi kulabanye abakade befuna ukuncintisa kukhetho okumele luqhutshwe ekuqaleni kwenyanga kaMpandula asebevalelwe phandle ngezizathu yokuthiwa ngkhona zizavezwa. Laba ngabagoqela uFelton Kamambo yena obefuna ukuncintisana lomongameli wezifa uPhilip Chiyangwa, uGift Banda obekade efuna ukuncintisana nalo umsekeli kamongameli uOmega Spanda kanye lomlungisi moyo obefuna ukuba lilunga leboard. Lokhu kutsho ukuba uChiyangwa loSibanda sebeza qhubekela phambili bekhokhela inhlanganiso yezifa ngoba kuseyela ozancintisana labo kukhetho. Abaphumelele ukuba bengene kukhetho lokudinga amalunga ebhodi ngabagoqela uSugar Changonda, uStanley Chapeta, uChamunorwa Chiwanza, uPhilemon Machana, uBrighton Malandwile kanye loBerry Manandi. Nyimele umsakazo weStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji. It was a war.
Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli weZimbabwe ohlala kule South Africa uQhizo yena ke ucula umdumo wakulezinsuku weqom kwaito. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Abaningi ngokusolakala kwemisebenzi wayakhilikithela wayawela ongolukuthela wayatshona khonale emzansi emshishi ngikhuluma ngejakelidabuka kodudu zethu nqako Bulawayo-ke uQhizo yena-ke usitshela ngembali yakhe.
UQhizo wazalelwa ePhelandaba koBulawayo, afunda lapha ngasemthombo wesizwe from iprimary yonke. Uma ngiqeda lapha ngayofunda e-North Lee High School. Into ye-music ngayiqala ngisasesikolweni. Ngathi kahle kahle ngaqala ngisase e-primary. Ngaqala ngisase imbongi. Anglalanga, bentruve yati. Anglalanga, bentruve ndunde. Anglalanga, bentruve dame. Anglalanga.
Ziyahlakaza ingoma zikaQhizo umdumo weqom yena ke wathunuka ngubani ukubana ke ahlabele.
Abantu abangeza ngaze ngafisa ukucula abantu abafana bomzekezeke abokabelo Bukalavi Alaska, and then ngasekhaya abantu abafana neAchuzi Go Boys, like ukubona like abantu bakoBulawayo baphumelela bashaya ikwaito.
Sekuhlelo Woza Woza Friday siloQhizo sijayiva kamnandi kunjena njeke phela kusebenza nabaningi lujaha.
Sebenza nabantu abaningi, ama-producers all around the country and the outside the country. Abantu engisebenze nabo, ngisebenze ne-TLC Frame, intwana encane, intwana entsha ezibuye eDebeni. Asebenza lo Emo Kit SA naye waseDebeni. And then ngase ngisebenza no Ero Manyelo from iGet Physical Music. And then ngase ngisebenza ne DJ yase Angola, DJ Satellite.
Umo ohlakazayo othanda ngabantu abaningi kuyimpela sonto kunjenjeke abantu baphuma ngazo besiye emcimbini. Zona ziyatholakala yini
ingoma zami? Zitholakala kuwonke ama-digital platforms. Zitholakala boma-iTunes, Tresource, Juno Downloads, Amazon. Maningi ngeze ngiwakhuluma nje. Or into ongayenza ungahamba ku www.akwabamusic.com, then uma ufika lapha bese uya searcha uQhizo QHIZZO, izokuvezela wonke ama links wa machine. Opeke lengane senza ma others senza ma kifeche. Ake siti moyete tulubege. It's not my time tulubege. Basta suspenda tulubege.
Besi uhlelo Woza Woza Friday. Pakit iskhasa ngona sasambile Kutamu kipuruku mganu wami kuhi mpela sondo mwenjena nje. Besile chakalisa kulayo. Eli puma kututu ya tunga. Okwa manjo se mshishi. Msawawa. Mzanz Afrika. Mutkizo. Ika mna mweza Jesus Banda. Okwa na mlanje wanere. Bye bye.
Ke ngomhlabeleli weZimbabwe ohlala kwele South Africa uQhizo yena ke obe cha lapho umdumo wakulezi nsuku oweGqomqwayito njalo ekuhlelo lwethu le Woza Friday elo Ezra Chisasibanda hayike isikhathi savumi kuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.